hongu pamazuva akati apfuura aya tinoona kuti kwava paine mitsetse yakati kurei kunyanya kurutivi rweSouth Africa. Vanhu vanga vachienda kuZimbabwe nekuuya muSouth Africa vanga vakati wandei zvikurusa, uye misara yanga isiri kufamba kusvika pachidanho chekuti mabhazi anga achigona kuti osvika na 6 o'clock madeuka zuva aizokwanisa kuzoenda mangwana achona kana kuti kuma 2 dzemasikati. Saka kuSouth African side kwa kusiri kufambika zvakanaka. Rinove dambudziko ranga richikonzerwa nekuti kwanga kusina vashandi vakakwana vanodhinda mapasipoti, zvekare pane nzvimbo yavanosibatsira nayo vanhu inozivikanwa nekunzi kumakondeina. Inzvimbo inove iri kuvakwa panguva iyo vanhu vakawanda vari kushandisa muganhu weSouth Africa neZimbabwe. Saka dambudziko iri razotiperei sekuti mabhazi akuenda kunonzi kukumeshwa kozikana kuchifamba nematraki ndoko akuendeswa mabhazi ikoko anenge achibva kuSouth Africa okwanisa kunge achibatsirwa ari ikoko. Uye pane vamwe vashandi veHome Affairs vakaunzwa paborder vaakubatsirana nevagara vari vachishandira vari paborder reSouth Africa. Saka iye zvine zvapa chisina mitsetse vanhu vaakufamba zvakasununguka uye nekukasika.
Ko ivo vari kupinda muZimbabwe nezvigadzirwa zvinenge zvabva kunze zvavari kutenga ndezvipi zviri kukwanisa kuti munhu anga achitakura kupinda muZimbabwe?
Zvinhu zvese zvizhinji zviri kubvumirwa kupinda. Kusara kwefenicha haisi kubvumirwa. Pafenicha pari kubvumirwa masofa, koti zvinhu zvekuvakisa anonzi mabuilding materials pachirungu haasi kubvumirwa kunge achipinda kuZimbabwe. Asiwo koti chiri kuzosiyana mitero yekuripa yekuripa zvinhu zvinenge zvichiendwa nazvo kuZimbabwe. Kune zvinhu zvine malaw tariffs zvakafanana nemaspare parts emota zvinowanikwa zvichitodzika kutosvika kana pa30% zvinhu zvisingagadzirwe kuZimbabwe zvisina kana mukana wokunzi zvinogadzirwa kuZimbabwe. Kotiwo zvinhu zvinenge zvichiita zvichitowanikei kuZimbabwe zvinogadzirwa kuZimbabwe ndo zvine mahigh tariffs zvakaita sanenge maspices. Kobva kwati pane zvinhu zvakaita sanenge masola uye zvinoshandiswa mukurima hazvibhadhare duty, zviri kuwanikwa zvichibhadhara inonzi VAT VAT. Kuchizotiwo zvinhu zvakaita sanenge zvinhu zvekushandisa mudzimba zvakaita sanenge matv ndo zvinobhadhara inonzi duty on access inezowanikwa ichinge zvinenge zvapfuuriridza kuenda kuseri kwerebate. Rebate iyo pachayo $200. Saka juti rako rikakalkuletwa rakaenda kuseri kwe-$200 ndopauri kuzowanikwa uchibhadhara mari iri kuseri kweizvozvo. Koti zvinhu zvakaita sanenge mubhedha zviya zviri kupinda chete neavo vakabata magwara anoratidza kuti vanogara kunze kwenyika, mawork permit kana kuti maresidence permit, uye unenge wakatonogara kunze kwenyika nguva yakareba kupfuura mwedzi mitanhatu. Kubva kwati mari groceries grocery vari kungoriverenga kuti haribhadharwe juti rinongoeswa parebate ipapo, asi rebate yako inenge isingafanira kunge ichipfuurawo $200.
Tinoona kuti pakaburitswa mutemo westatutary instrument 64 uyu vajuru pakaburitswawo zvinhu zvaibvumidzwa kuti zvinge zvichipinzwa nemunhu. Zviri kuteerwa here izvi kana kuti vanhu vari kungozobhadhariswa mitero?
Hongu pakatanga mutemo wainge uchitaura saizvozvo, asi pari zvino sandi zvinhu zvokuti zviri kuteerwa zvikurusa. Hakuna munhu angakwanisa kuti aburitsise bhazi rimwe nerimwe riri kupinda kuZimbabwe achiburitsisa kuti tione kuti magaba ako ejavhu mangani, tione kuti une sipo mabhaa mangani. Zvipo nechekuti vafambi vari kungobvunzwa bedzi kuti izvoni zvinhu zvauinazvo ndezvemari, grosari rako nderemari, kana akangotaurawo bedzi mari iri pasi pe-$200 zviri kubva zvangonzi munhu ngaapfuure. Hakuna ari kuzozvitsvagurudzawo zvimwe zvakawanda zvokuzoti hanzi zvoni zvinenge zvakamira saizvozvo here.